Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi kuri musi weshondo kukadzi 20, 2022 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvo zviri muchirongwa chedu chanhasi
Vangane mubvunzo kwalidership ichaita sei vamwe ndakaona muda kuzanganisa leadership yekwale yekutipusi aiwa yekutipusi muchaiwa mamanje manje ibe zvinonyi vakasano kubata zvigaro vatiri kuti makeyateka kusvikira tadzoka kwamuri kumacitizen tava nebumbi rekwemutemo nevhotera vatungamiriri vamunoda
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voparura urongwa webato ravo wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabyelections muHarare
Vana vechikoro ngavachengetedzwe kwete nematicha chete aiwa asi nesuwo zvikare vabereki kuitira kuti tisazoramba tisangana nedambudziko rekuti maschools iye zvinoizvi anogona kutozoita mahotspots ekupararira kwechirwere checovid-19
vanoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano voyambira hurumende kuti ikasagadzirisa zvinhu kuzvikoro chirwere checovid-19 chichadzoka zvine mutsindo kechishanu kana kuti 5th wave sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights robatsira vanhu kuwana zvitupa nemagwaro ekuzvarwa iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Matori Citizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nhasi raita musangano waro kunhandare yeZimbabwe Grounds kuHighfield muHarare kuparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabyelections.
Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuzvuru nezvuru zvevatsigiri vavo vapinda muZimbabwe Grounds kuHighfields nhasi vachamisa vati bato ravo rakatsvaga nyanzvi dzekuongorora gwaro revavhoti uye havasi kuzorega Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichibera sarudzo
declaration yandauya kuzoitaura ndeyekuti munyika muno we will never allow an election that is
Vatiwo Triple C ichaidza zvese zvainokwanisa kudzivirira kubirwa kwesarudzo uye vati rwendo runo kana sarudzo dzikabirwa vanhu veZimbabwe vachazvisunungura pachavo
saka panyaya yeZEC musavhunduka tine zvipanera chokutanga chipanera chatinacho kuenda kunotarisa maprocesses eZEC kuti anokomplaina nemutemweni vakasatiteerera tiri kuita malegal remedies asi nozvanu kuti makotsi kunogona kusafamba zvakanaka we are our own solution kana zvanetsa ndokukumbira kuti yero ngaingotsukisa yero ngaingoenda aimbonoyeloraisa mustreet yero ngaide inoyeloraisa kuzeku yero ngaide inoyeloraisa
sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanogara havo vachiramba kuti sarudzo dzinobirirwa vachiti vane humbo hwacho vauye nahwo kwavari vachamisa vashora mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa avo vakataura svondo rapfuura kuti mapata anopikisa haasi kuzofa akatonga Zimbabwe vachiti vana veZimbabwe ndivo vachasarudza vatungamiriri vavanoda vati hapana chinotadzisa shanduko muZimbabwe vachiti mhepo yeshanduko yave kutenderera muSADC sezvakatoitika kuZambia neMalawi Vamunangagwa vakapika svondo rapera kuti zvakaitika kuZambia hazvidzokororwe muZimbabwe. Vachamisa vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti CCC ikunde musarudzo. Vati CCC ichinga yave kutonga ichawedzera varairidzi nevashandi vese hurumende mari, vachiti vanoda kuti vashandi vehurumende vashande vakafara. Vachamisa vati CCC ibato idzva, uye vati utungamiriri huchabva kuvanhu. Vati vatungamiriri varipo vakasanwa kubata zvinzvimbo chete, uye vanhu vachaziviswa munguva pfupi inotevera kuti utungamiriri huchasarudzwa rini.
Vamwe vane mubvunzo, leadership ichaita sei? Vamwe ndakaona muda kuzanganisa leadership yekualliance yekuTPC. Aiwa, yekuTPC muchaiwa mamanje manje, inge zvimene vakasanwa kubata zvigaro. Vatiri kuti makeyateka kusvikira tadzoka kwamuri kumacitizens, tava nebumbe remutemo, movhotera vatungamiriri vamunoda.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi vaGodfrey Senengamu vebato reFront for Economic Emancipation vati vanotsigira CCC vachiti ibato richaunza ashanduko muZimbabwe.
Asi kunoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi, tinoenda kunhimbe iyo yamutira mbidzi. We may have different views on certain things, but one thing for sure is you are a force to reckon with.
Vachamisa vashandisa musangano wanhasi kuratidza veruzhinji nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzemabyelection, uye vati musangano wakaita sewanhasi uchaitwawo mumatunhu ese ari kuitwa sarudzo dzemabyelection. Utungamiri hwebato iri hwakasanwa kubata zvigaro hunosanganisira vatendai Biti, amai Lenet Karenyekore navajob Scala vapinda musangano wanhasi. Sarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya kutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro akafa kana kudzingwa basa. Pane zvigaro 20 muparamende nezvigaro 105 zvinoda kuzadziswa mumakanzuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 5,376 kana kuti 5,386. Nezuro vanhu 194 nevana kana kuti 194 vakabatwa nechirwere cheCOVID-19, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 233, zvine 224 kana kuti 233,224. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro ava, 16 vacho vana vechikoro. Kubva zvavhurwa zvikoro, vana 250 kana kuti 250 vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kuramwa mabasa kuri kuita varayiridzi kuri kupawo kuti vana vaende kuchikoro voswera vasina anovatarisa vozoguma votapurirana chirwere. Zviri kubuda kubva kubazi rezveutano zvinoratidzawo kuti uwandu hwevari kubatwa neCOVID-19 hwatanga kukwira zvakanyanya munyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi rebazi redzidzo kanawo rezveutano, asi vakuru mumapazi aya vakamboudza Studio 7 kuti kutobatwa kwevana kuti vane chirwere ichi munongedzo wekuti zvavari kuita zviri kushanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vanoti chinangwa chavo ndechekuvheneka vana vopatsanura vanenge vachirwara. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Kubatwa kuri kuita vana vechikoro nechirwere cheCOVID-19 zvinotiratidza kuti dambudziko tichiri naro uye harisati rapera. Saka zvinenge zvakakosha kuti mumwe nemumwe tirambe tichitevedzera matano ese anodiwa ekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Asi isu hedu hatisi kunyanyo kachikamadzwa nekubatwa kwevana vechikoro, sezvo tichiziva kuti muzvikoro vadzidzisi vari kunyunyuta nekuramwa mabasa.
Zvine njodzi yakadii zvikwana vechikoro?
Zvinogona kuti havasisina
vanenge vachinyatso vachengetedza uye kuvapikita kuona kuti vana vechikoro vari kunyatso pfeka here mamasiki avo zvakakwana uye vari kutevedzera here matanho ese ekugara madaranganwa. Saka vabereki tine basawo guru kwazvo rekuti vana vechikoro vedu kana vachienda kuchikoro ngationei kuti tavapa maface mask uye tichivapawo dzidziso yekuti vange vachipfeka mamasiki avo zvakakodzera uye tichivapawo zvekare dzidziso yekusanitaiza maoko nekugeza maoko uye nekunogara madaranganwa kana vari kuchikoro.
Sei izvi zvakakosha?
Sezvo maticha anogona kunge asiri kunyatsoita basa iroro nekuda kwekuramwa mabasa. Saka vana vechikoro ngavachengetedzwe, kwete nematicha chete aiwa, asi nesuwo zvikare vabereki, kuitira kuti tisazoramba tisangana nedambudziko rekuti maschools yezvinoizvi anogona kutozoita mahotspots ekupararira kwechirwere checovid-19.
Mukuru wesangano recommunity working group on health Vaitai Rusike vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamirioni mana nezviuru mazana matatu zvine makumi matatu nezvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nemanomwe, kana kuti 4,334,627 vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri vave mamirioni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi matanhatu nezvisere zvine gumi nepfumbamwe, kana kuti 3,368,019. Vanhu vabayiwa nhomba katatu vave zana rezviuru nechiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi masere nevatatu, kana kuti 101,283. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights richishanda neEuropean Union nemamwe masangano akazvimiririra ratanga chirongwa chekuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana richibatsira vanhu kuwana magwaro ekuberekwa nezvitupa. ZTOHR yakatoenda kunzvimbo dzekumaruwa dzakaita seInciza kumaTheberland South. Ongororo yakamboitwa nesangano reWomen Leaders Development yakaratidza kuti vana makumi mana kubva muzana kumaTheberland havana magwaro ekuzvarwa. Nyaya yekushaya magwaro akakosha aya inonzi inokonzerwawo nekuti mudunhu iri mune vamwe vabereki vakatsakatika munguva yegukura hundi, zvopawo kuti vana vavo vashaye magwaro ekuzvarwa. Uyewo nyaya yekuti zvinodhura kunofambira magwaro aya iri kupawo kuti vamwe vagume vasisina zvachose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weZAOHR vakumbirai Mafunda.
Chirongwa ichi chiri kugamuchirwa zvakanaka nekuti kune vanhu vakati wandei munyika yedu yeZimbabwe vari undocumented kana vasina matsamba, mabirth certificate, vasina zvitupa. Saka magweta edu kuenda kwaari kuita mumitana kana munharaunda vari kuwana maclients ari kutobada kubatsirwa, vari kutonyora tsamba dzika pamwe pacho mune dzimwe nguva dzinoenda kuma registrar of births ndokwavari kunyora tsamba kana kuti wezvitupa kuti vanhu vabatsirwe, vachinyorera kuti batsirai vanhu ava. Tinanana Sisegnes Muzondo gore rapfuura iro muna 2021 wakatobatsira mwana aida kunyora chikoro anogara kubudiriro aida kunyora mazama eform 4 anga asina chitupa kana birth certificate zvikatofamba.
Ko vanenge vachida kukubatai vanhu kuwana ipapi?
Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anowanikwa panhamba tine atinoti mahotline atinawo. Tine mahotline iri specific kuti yakamirira kuvagari vekumashonaland provinces muHarare, kuna Mutoko, kwananana Kadoma, kunanana Kariba. Pahotline, national hotline eZimbabwe Lawyers for Human Rights inoti 0772257247 dzokora zvakare 0772257247 do national hotline yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kana paine vanoda rubatsiro kukurumidza. KumaTheberland kuMidlands das tiri kureva kumaTheberland North, maTheberland South, kuGweru vanobata hotline yedu kuti neofisi iri mulavayo inokava maprovince ivavo vanobata hotline yedu yekumaTheberland province nekuMidlands province
inoti kudii
0773855635 0773855635. Kuna na Mutare Manikali in the province unana Chipinge kwa Natamandai uko kuna na Masvingo province kwa Mahenye kwa Murinyi kuzbikita Zaka Rinopisa kwa na Mutasa kwa Vumbunu uko kwa Tsomba kumabia kwa Honde Valley wanobata hotline is Mabu Lawyers for Human Rights kumanika in the province ya Masvingo province na office wakari ili Mamutare nubata ma province wawo
pa number zip up
pa 0773855718 0773855718.
Mutauriri wesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti kusamira zvakanaka kwezvivakwa zvikuru zvikoro pave kupa kuti vana vakawanda vatadze kuenda kuchikoro kuMalawi munzvimbo dzakawirwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mpengo remepo. Vana kumatunhu gumi nemasere akawirwa nedambudziko remafashamu emvura vanonzi vari kudzidza vari pasi pemiti. Dutu mpengo remepo nemafashamu emvura kana kuti Cyclone Anna rakasiya vanhu zvuru mazana mapfumbamwe vasina pekugara sezvo rakaparadza dzimba nezvikoro. UNICEF iri kupa vana ava zvikwanisiro uye inoti yave kuronga kuti vambodzidza vari mumatende. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kuda kuti nyika dzakabudirira dziite musangano wekuona kuti nyika yavo yakwanisa kudzivirirwa sezvo yatarisana nekurwiswa neRussia. VaZelensky vativo nyika dziri mugungano reNATO dzinofanira kubuda pachena kuti dzinoda kuti ive nhengo yesangano iri here kana kuti kwete. Russia iri kuramba kuti iri kuda kupamba Ukraine asi iri kubudawo pachena kuti haisi kuda kuti ive nhengo yeNATO ichitiwo America inofanira kurambidza Ukraine kuve nhengo yeNATO. America inoti Russia ikapamba Ukraine ichatemerwa zvirango zvakaomarara. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro nava Byron Adonis Mutingwende vesangano re The Joshua Generation Network.
Isu sesangano re The Joshua Generation International Network tinowana kwatiri munyika dzakawanda tichibatsira vechidiki vanotambura kuti vasumukire muupenyu hwavo zviri maringe nekuzvisimudzira ivo pachavo vachinyanya kuziva Mwari. Semuno muAfrica kubva gore rakapera muna 2021 kubudikidza na Pastor Xavier Muzembi vachitungamirwa na CEO vedu vanonzi Eni Hubbard vari ku UK kuKent. Muno muAfrica tapinda munyika dzenoti Zambia, Kenya, Tanzania, Burundi, Malawi, Uganda neRwanda kungotaura shoma.
Saka munenge muchishanda sei chaizvapa?
Tinobatana nema non-governmental organization kana tingati ma NGO akasiyana siyana. Muno muZimbabwe CEO wedu Madamu Eni Hubbard vanga vachifana kuuya kuno gore rakapera but nokuda kwe COVID-19 vakazovhiringidzwa vanga vachida kuenda kuChipinge pataida kundopa ma mask zvinodzivirira COVID. Tine timu yemuZimbabwe inotungamirirwa na Fidless Chamunorwa. Saka tarichise munhu achango joina sangano iri ndichaenda kuChipinge nema mask nezvimwe zvinodzivirira.
Ko kune dzimwe nyika dzamata alright.
Ku Tanzania tiri kutarisira kusimudzira membership yedu kusvika ku 3430. Tichaita leadership seminar kana kuti musangano mu Tanzania mu Arusha, tozoenda ku Dar es Salaam, tozoenda ku Senga, tozoenda ku Siminyu, kuManyara, kuMorogoro. Tiri kusimudzirawo futi utungamiri wemadzimai vechidiki muTanzania imomo tine 5 acres dzatakapiwa dzemunda muIringa. Tichiri muTanzania tine avocado farming project. Zvakare imwe project yatinayo muTanzania ndeyekuchengeta huchi kana kuti yatinoti beekeeping. Tiri kuvaka zvakare church.
Iri kuvakirwa kupi?
MuDar es Salaam. Ende pari zvino tatovaka machechi maviri
munonzi mukinondoni district tineo futi misangano tine yatabatsira madzimai anokwana kuita 20 izvozvi tine 110,000 shillings kusangano rinonzi ukombozi ririmo mutanzania makare tinopa futi maloni kumadzimai echidiki kushanyira maprojekti akasiyana siyana tichivasirudzira kukenya inonzi Nyako National Stadium takaregister vanhu over 700 gore rakapera mukenya imomo Pastor Xavier vari kuita maprojekti akasiyana siyana so far tine 14,000 registered members mukenya timu yekukenya inotungamirwa naReverend Eric Ikubwa saka tisingakanganiwo futi kuti tinobatsira yatinoti relief and empowerment
munobatsira sei
ministry yedu yakadistributa chikafu nehembe kuchirikadzi mukenya makare tine prison ministry futi kwatinosvikoparidzira madzimai echidiki nevarume vechidiki vanenge vari mumajere tinobatana futi nevanotambudzika vatinopa futi atinoti mafood packs ende taka distributa 100 food packs mukenya makare mari vakatiitira zvakanaka mukenya imomo tikapuhwa futi munda mara transfer deeds tikamapiwa
ko munoshandawo sei nevana vechikoro
tinowanzo kuparidzira futi muzvikoro tichiti vana vasiyane nekutora zvinodhaka nezvimwe zvakadaro kuliberia takatengera chikoro mabhuku nezvekushandisa pakudzidza kwavo gore rino muliberia tabatsira maorphanages kana kuti panochengetwa nherera nechikafu ipapo zvakare tinovabatsira kurima nzungu muliberia imomo tikatozobatsira zvakare vana vanokwana 38 ende gore rino tiri kuvabatsira nechikafu pa6th secondary schools muliberia imomo kuRwanda tiri kutarisira kutenga mishina yekusonesa yatinopa kuvakadzi kunzvimbo inonzi Kamonyi district
saka vanenge vachida kukuonai vanokubatai papi chaizvo mukoma Adonis
basa rangu rinoita kuti ndisagara panzvimbo imwe chete ndinenge ndichingotenderera ndiri mobile sezvo ndiri mutori wenhau zvakare asi ndinowanzokuwanika dzimwe nhambo paRainbow Towers Hotel kana kuti pamedia center pakona paJason Moyo na First Street musecond floor namba dzangu dzephone dzinoti 0774037020 email address yangu inoti bamutingwende@gmail.com yebasa munondibata paInfo@tjgint.org
vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muusangano rethe Joshua Generation Network vaByron Adonis Mutingwende vari parunare muHarare iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
makadini kuvatereri ini ndini Tanonoka Wande nhasi tinokupai mukana wekutaura pamusoro pemhinduro dzatakapiwa svondo rakapera apo takanzwa mhinduro kumubvunzo wekuti sei vanhu vachitambura kudai ivo vachinamata zvakasimba sekuona kwatinoita ngatinzwei mutereri wekutanga achitaura pamusoro penyaya iyi
makadiko vahwande nevamwe vose ndodangowedzera pane zvataurwa namupfundisi mandisodza ndichipindura mukomana abvunza uyu wabvunza zvakanaka uchiti sei vanhu vachitambudzika sei vanhu vachiparara ko mwari haana hanyani zvaane rudo nesu
mwari ano rudo nesu here
hongu mwari une rudo nesu asi isu hatina rudo namwari wedu
asika mutereri uyu akabvunzawo kuti sei matambudziko edu asingaperi isu tichinamata nguva dzose sei muchiti hatina rudo namwari
nokuti iye jesu pane paanotaura kuna Matiyo chapter 6 vhesi ya 33 paanoti asi tangai kutsvaka ushe hwamwari nokururama kwake izvozvo zvose zvichawedzerwa kwamuri asati ataura mashoko awo pasure pacho aitaura kuti vanhu ngavarege kukumbira zvipfuma ipanyika pano nokuti pane zvipfunho paine mbavha nengura zvinoparadza azvitsvakirei ushe hwamwari nokururama kwake. Zvinoreva kavakatsvaka ushe hwamwari nokururama kwake, zvimwe zvose zvinowedzerwa. Saka chinodiwa kururama, chinodiwa kutanga kutendeka. Tikava isu tikava nerudo naMwari, Mwari unova nerudo nesu. Asi tikamuramba, Mwari unotirambawo. Tikatarira kuna Apisarema 37 pa25, inoti ndakanga ndiri muduku zvinondakwegura, kunyange zvakadora handina kutongoona akarurama achisiyiwa kana vana vake vachipema zvokudya mapanzi akapa. Kwanza handina kuona wakarurama achisiyiwa kana vana vake vachipema zvokudya. Saka chokutanga kururama aya vanga ari mashoko aDhavhidhi. Jesu Kristu odzoka zvachitaura kuti kwanza tanga kutsvaka ushe hwokudenga nokururama kwake. Saka ukaona uchitambudzika kazhinji kacho unenge usingawirirani naMwari. Ukaona uchifa nenzara kazhinji kacho unenge usingadzanani naMwari. Nokuti iye Mwari unokupa zvokudya, uye Mwari unopa zvose, unopa fuma nezvose. Asi unogona ngo wakarurama pasvika pakushayawo zvokudya, chikonzero chii? Unongori panguva yokuedzwa, nokuti chokwadi kuedzwa kuriko.
Umwe muteereri watinaye nhasi ndiPeter Matumbura kuVictoria Falls. Mukoma Matumbura, chii chatisinganzwisisi apa?
Chinhu chiri kunetsa apa ndechekuti muteereri haanyatsonzwisisa sose yamaproblems munyika munomu, kuti matambudziko ose anobva kupi, kuna Mwari here kana kuti kuna Satani. Asi chandoda kutsanangura nekubudisa pachena ndechekuti kana munhu achitambudzika ngaarege kufunga kuti kutambudzika ikoko kuri kubva kuna Mwari.
Aiwa, sei muchidaro Mwari ari iye muchengeti wedu?
Nokuti Mwari iye pachake haaedzi munhu nezvakaipa, uye hakuna chinhu chakaipa chingabva kuna Mwari. Kana kuri kutambudzika kwokushaya upfumi munyika munomu, ingori nyaya yekuti munhu anenge achitadza kunzwisisa zvaari muna Jesu. Mwari anotipa zvinhu zvakafanana sevanhu vake vaakasika. Edha unoenda kuchechi kana kuti hauendi kuchechi, kana zuva richibuda rinongobudira vose, vanonamata nevasinganamati. Kana mvura ichinaya inongonaya kwose, kune vanonamata nevasinganamati. Ndo zvinongoita makomborero aMwari, anongouyira vanhu vose.
Saka kutambura kunobvepi?
Zvozobva nekuti imimi vanhu muri kuzvigamuchira sei. For example, kune vamwe vanorasika pakuti vanoenda voswera vari mugomo vachinamata kuti vawane basa. Vamwe vari kumaindastiri vachitsvaga mabasa vari ikoko. Kuindastiri kunopinzwa munhu ari iko ikoko ari kutsvaka basa. Iwewe uri mugomo uchitsanya uchinamata kuti uwane basa, hakuna basa rinomuka uri ikoko. Kungotadza kunzwisisa chete.
Vanhu vanofanira kuziva chii apa naye mukoma Matumbura?
Vanhu ngavazive kuti Mwari akatipa zvose zvatinoda paupenyu napakunamata Mwari. Vanhu vakawanda vanongoblema Mwari nezvinhu zvavasina kunyatsokunzwa nezvavasingazivi. Tinoda kuti vanhu vave neencounter naMwari kuitira kuti vagogona kunzwisisa kuti chakanaka nechakaipa chabva kupi, kuna Mwari here kana kuti kuna Satani. But vanhu havanyatsokuziva, vanenge vane fungwa mbiri kuti Mwari avarova neshamo, oda kuti kukumbira Mwari kuti avakunise mudambudziko. Mwari iyeye anenge asingagoni kuti agokwisai pamuedzo kana asingazivi zvichaitika pamuri. Haasiri Mwari akafanira kunamatwa iyeye.
Tinotenda mukoma Peter Matumbura vatipa mashoko ekupedzisira anhasi. Vateereri, ngatisangane zvakare zvondo rinouya. Tumirai maaudio emibvunzo kana zvamunoda kutsanangurira vamwe paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka vateereri.
Zvikuru Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voparura urongwa webato ravo hwekutsvaga rutsigiro muHarare pamberi pesarudzo dzemabielections mwedzi unouya. Vanoona nezvekodzero dzevanhu munyaya dzezveutano Voyambira hurumende kuti ikasagadzirisa zvinhu muzvikoro chirwere cheCovid-19 chichadzoka zvine mutsindo kechishanu kana kuti fifth wave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.